Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu mbudzi 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mvura zhinji, meni nemepo zvinonzi zvauraya vana vechikoro vashanu munyika kusvika pari zvino. Chirwere chemanyoka etyphoid chinofungidzirwa kuve chabata dzimwe nzvimbo muguta reHarare. Tichanzwa zvinobva kwamuri vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 muWashington DC. Vana vechikoro vashanu vanonzi vafa kusvika pari zvino nekuda kwekunaya zvakanyanya kwemvura ine mheni uye kuvhuvhuta kwemhepo munzvimbo dzakasiyana-siyana. Vana gumi vakarohwa nemheni kuChimanimani nekuGoromonzi. Pavana vakarohwa nemheni ava, nezuro sangano reCivic Protection Unit rakazivisa kuti vana vatatu veparusike primary kuGoromonzi vange vafa, mumwe chete wavo akakuvara. Vana vaviri vanofungidzirwawo kuti vakayeredzwa nemvura kuMatebeleland. Pakomba Primary School kuLupane pakafa mwana mumwe chete mushure mekudonherwa nezvinhu painaya mvura. Umwe anonzi akayeredzwa nemvura paRwazi Primary kuUmzingwani. Vamwe varume vaviri vakafa vakagara mukombi kuMbare nemusi wemuvhuro mushure mekudonherwa nemuti. Zvikoro zvizhinji, migwagwa nezvimwe zvivakwa zvaparadzwavo nemvura iyi. Sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUS, rinoti panoda kuti paumbwe homwe yokubatsira zvikoro zviri kumaruva kuti zvisimukire kuti zvisava njodzi kuvana. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvedzidzo vaKen Matema sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Blessing Zulu West Studio 7, abata mutungamiriri weATUS baObert Masaraure.
Pane nyaya mbiri dziripo dzekuti infrastructure yedu yekumaruwa haina kugadzirika zvakanaka. Zvichitarisa kuti dzimwe nzvimbo hakuna mabridge emwana akafira kuSlovela, hakuna bridge rinenge riri kure kuti vanhu vafambe rakanaka. Kungoti kana kwanaya itori risky kuti unzi uri kufamba. Kutarisa nyaya yekuchilonga kuchiredza hakuna atafa izvezvi. Asi inzvimbo dzekuti hadzichatosvikie nekuti mvura yangonaya nekuti dzakangosiwa dzine matambudziko pakaitika sekrozi yakaita kuguma kwapfuura. Saka pane nyaya yembiri yeinfrastructure yagara iri kumaruwa iri kusina ari kuita hanya nayo yakaramiwa. Vanhu vari kungosumudzira infrastructure yekwavanogara ivo kana vari vatungamiriri venyika kana vari maminista nezvimwe. Chechipiri, manyaya emarealitieswo enyaya yekuchinja kweclimate yeclimate change ari kukonzerwa nezvinhu zvakasiyana-siyana. Saka tikuona kuti hurumende ngaisimudzire infrastructure yekumaruwa, tisavasiye vanhu vari kumaruwa sevanhu vasina basa. Vanhu vongonzi vari kuperiferi tichidya zvese zvavanoshanda tiri kuno kuHarare, kana vari mafodya dzavo todyiwa kuHarare nemari yavo yavana maprofit es todyiwa nevashoma shoma vari muHarare. Tinodzoka padonzo rimwe ratinoti rakataurwa navanzi ramasanga pavakaita ripoti yavo kuti kana zviri zvezvikoro kwatiri kuona kuri kupararawo midhuri, havasi vanhu vachiti vari kufa nemidhuri iri kuparara. Ngatimbosetei fund yatinoti Education Equalization Fund yombosimudzawo infrastructure yemuzvikoro chedu. Titsvagiwo zvedzimwe nzira dzekusimudza infrastructure yemumarural areas ino. Asi dambudziko rizhinji hombe rimwe riripo reclimate change toita kuti vadzidzisi vawane ruzivo rwakanyanya wekuchinja kweclimate kuti vadzidzise nharaunda dzavanogara, nekutoziva kuti mudzidzisie munhu anotozikamwa kunzi intellectual mucommunity yega yega yawasvika zero kanga waenda kuti zvapo.
Tichitarisawo iwo matambudziko ekuti vana vari kuenda kuchikoro, varairidzi vari kuramwa mabasa, zvinenge zvichifamba sei? Panga pasingaite here kuti dzimwe nguva varayiridzi ndo vanozoperekedzawo vamwe vana ava kubira rwizi nezvimwe zvakadaro?
Hongu vatogara tichikurudzira vabereki kuti vana kana kusina varayiridzi ngavagare kumba, nekuti murayiridzi ndiye munhu wega aamubereki kana mubereki womwe asikwa, biological parent asipo. Saka zvinotoa tichikurudzira vabereki kuti aiwa, mwana uyu hakuna chiri kuitwa kuchikoro, musamutumire kuchikoro. Kuchikoro vari kuswera vachitamba magame akasiyana siyana, hakuna chimwe chiri kudzidzwa chiriko. Vana ngavagare kumba musivachengetedza zvakanaka, musivatumawo mabasa kusvikira tasvika nguva yekuti hurumende yaa kuti varayiridzi vevana vanoda kuti vabhadharwe. Kana vataka kubhadharwa variko, toona kuti murayiridzi tinoziva isusu tichiondasa pakuti kukurosesa vana mabridge chaivo, tichaanenge aripo achiti iwe mira iwe pinda, kukwidza vana makombi chaiko tichaanenge aripo.
Zvichemo zvamuri kusimudza zvokuti paumbwe homwe yekubatsira zvikoro zviri kumaruwa, makambotaura here nehurumende nezvenyaya iyoyi?
Tanguri tataura nehurumende patakaitwa nyaya yekuvarurwa, nyaya yekuti tinzwe vanzwe mazwi evanhu panyaya yeEducation Act amendment, kuti maamendments anoda kuitwa kuti Education Act yedu isumudzirwe kuti ive nani. Takaenda tichizivisa kuti ngatigadzirisei tichitora zviri kuSouth Africa. Vane Education Act inodadisa yekuti vanototaura kuti chikoro chii chinonzi chikoro, zvinove zvinhu zvatisina muZimbabwe. Kwatarisa Education Act yekuSouth Africa ye1996, vanototaura kuti chikoro chinofanira kunge chine library, chikoro chinofanira kunge chine laboratory, chikoro chinofanira kunge chine mudhuri unokuchikomberedza. MuZimbabwe hamuna definition yekuti chikoro chii. Saka tiri kuti tikatangira pakudefina kuti chinonzi chikoro chii muEducation Act, nyaya yeEducation Equalization Fund homwe yekusumudzira midhuri yekumaruwa nemainfrastructure yekumaruwa, iyoyo inozopinda pakuti zvamazoti hazvisati zvave zvikoro izvi, tozviita sei kuti zvisumudzirwe zvienderane nezvimwewo zvikoro. Saka chekutanga teti isusu muAct yeEducation ngazvimbonyorwa kunzi chinhu chinonzi chikoro chii. Hatingaite vana vanodzidzira pasi pemuti vachinzi vari kuchikoro, asi kuine vamwe vavo vari kutodzidzira vaine air conditioner, vamwe vavo vachitodzidza vaine ticket water, ivo vachiti kana vakuda kuenda kuchimbuzi vanomhanya musango. Hachisati chaa chikoro, ngachimbochange chachikilasayo. Takaenda kudare reparamendi tikavazivisa, tikavatsanangurira muono wedu tichiti Zimbabwe ngaive neprofile yezvikoro nenzvimbo dziri kudzidzira vanhu zvisiri zvikoro.
Mutungamiriri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Muunganidzwa wemasangano asiri mune zvematongero enyika weNational Convergence Platform, NCP, unotarisirwa kuparurwa musi wa13 zvita. Chinangwa chavo chiri chekusanganisa vanhu vemasangano asinei nezvematongero enyika kuti vakwanise kutaurirana. Chinangwa chiri chokubuda nezwi rimwe chete pakukurudzira nhaurirano munyika. Mutauriri wesangano iri, Bishop Kenneth Mutata, vaudza Studio 7 kuti hapana chachinja pazvinangwa zvekuti paitwe nhaurirano munyika.
Hapana chashanduka vahwande. Chiripo ndechekuti pane mapoka akawanda asingaiti zvematongego enyika anga achiidza kufambisa nhaurirano dzakasiyana-siyana. Zvino masangano iwawo akabvumirana kuti zvakakosha kuti ivo vave ne platform imwe chete yavanosangana vachibvumirana kuti vanoona sei pfungwa yenhaurirano iyi, uyezve kuti vangashanda pamwe chete sei kuti vapfudzire mberi inyaya iyi yenhaurirano.
Mamwe mapoka amuri kutaura amuri kushanda nawo anotii, uye pane chachinja here maererano nezvamuri kuvavarira?
Vavariro yetafura iyi kana kuti yatingati National Convergence Platform iyi ndeyekuti vanhu vazhinji vanoona kuti nhaurirano ndiyo menduro kumatambudziko akatarisana nenyika vafunga kuti ivo vanofanira kunge vachinzwisisana kuti nhaurirano idzi dzinofanira kunge dzakamira sei. saka vafunga kuti vatange vagadzira platform iyoyi vagokwanisa kuva nepfungwa dzakafanana kuti singwi singwi ye ma dialogues iwawa ndeipi uyezve kuti kana panotanga kuita naurano idzi iwo vagoti ndezvipi zvavanofunga kuti zvakakosha kuti vangauyisa uyezve vangazviita sei vari pamwe chete. Saka maonero asati achinja, asi chashanduka ndechekuti vanhu vazhinji vanga vachisunda nyaya dzenhaurirano vanoda kuti vazviite vari pamwe chete. Wande.
Mutauriri weZimbabwe Heads of Christian Denominations of Zimbabwe, Bishop Kenneth Mtata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Kanzuru yeguta reHarare inoti iri kuongorora mashoko ekuti dzimwe nzvimbo dzeguta iri dzinogona kunge dzabatwa nedambudziko rechirwere chemanyoka etyphoid, zvichitevera mashoko ekuti vanhu vanodarika zana mumusha weTeen World South vanogona kunge vabatwa nechirwere ichi. Sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rakaburitsa gwaro rinoti vanhu ava vanogona kunge vakanwa mvura yakabva mune chimwe chibhorani chingadai chakapindwa netsvina. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nemukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi pamusoro penyaya iyi.
Chikutanzwa ndoda kutenda ivo veHarare Residence Trust nekuramba vachitibatsira pamasurveillance issues yedu ekuti tikwanise kuwana kana paine zvirwere tinokurumidza kuzvinonga uyezve tokurumidza kuita institute maresponse ari appropriate. Time yatiri inei inguva yekuti mvura yakutanga kuda kunaya, inguva yakuti kune dzimwe nzvimbo kwatombonaya tsvina yose yanga iri inenge yakukukurwa ichienda mumasources emvura inoshandiswa nevanhu for domestic purposes. Kana kwava kune kumwe kwakaoma kukanaya zvese zvopinda matsime, zvese zvopinda kana matsime aya asina kuprotekta, zvekuti nguva ino hazvitishamisi kuti tione manyoka achiwanda, hazvitishamisi kuti tione even zvirwere zvakaita sana typhoid izvozvo, hazvitishamisi kuti kuda dzimwe nguva tinogona kutoita cholera nokuti ndiyo nguva yacho inei. Pari zvino masituation atinenge ichatisa kunana maWestern Suburbs, iko kunana Teen World, kunana Budiriro, Glenview, Rujeko, tinenge tichitoita surveillance yedu iri pamusorosoro tichitarisira kuti panogona zveshuwa kuita dambudziko remenyoka.
Sekanzuru, mune ruzivo here nezviri kuitika ikoko?
Iko zvino hatisati takwanisa kukonfema kuti tine typhoid, asi tinenge tichinzwa kuti apo pane mhuri yarwara, apo pane mhuri yakati, totumira vanhu totora maspecimen toendesa kulaboratory tinoti iyi haisi typhoid, hangori manyoka chete, iyoyi food poisoning yerinenge. Saka pari zvino kutinwati sauti kwatakatumira vanhu tikaendesa kulaboratory, kulaboratory vari kuti haisi typhoid. Takawana one case of a 40-year-old woman akari kumbare but yakanhingwa pastadi yatikuita yekuti takamboita vaccination yegore rapera, takaita vaccination in the early this year, vaccination yetyphoid, chanza inonzi typhoid conjugate vaccine. Iyi vaccine yangu fanana chero nevaccine inoti munhu nyangwe zvazvo ukanwa kana ukamedza salmonella, asi muviri wako hauchaita chirwere chetyphoid nekuti wakavaccinatwa. So tine urongwa hwekuti tiriongorora kwese kwakaitwa vaccination program iyoyo, tiona kuti kana paine munhu aita masymptoms etyphoid angadaro iri typhoid here uye zvakavaccinatwa. Saka ndopatakaona uyu mudzimai asi anga ari wekumbare. Tinwa tisao takatotumira vamwe, tikatumirira zvakare kutinhu dzinoti kuti tinyatsoongorora kuti ichokwadi here kuti pangadaro paine typhoid. Pari zvino hatisati takonfirma typhoid, asi zvekare vanhu vemuno muHarare kunyanya vaakuziva kuti ukamuka kurwara unoenda pachipatara chiri padhuze newe kana kuti paprivate kana paclinic kwavari kunopihwa maantibiotics. Saka patinozouya toita ongororo yedu yekutarisa mulaboratory tinogona kushaya utachiwana hwesalmonella type nekuti munhu akaita se akatorapwa kani, asi iye anga ambotorwara nechirwerecho munenge maakuita munhu amboitwa pretreated. Saka hamuzokwanisa kubata chirwere chacho nekuti munhu akambopewa maantibiotics.
Saka pane matanho ari kutorwawo here nekanzuru pamusoro pedambudziko irori?
Vana mukoti vedu havasi kuuya pabasa. Kana pasina ana mukoti pabasa, zvinoreva izvo kuti vanhu vari kusvikira pakliniki vanogona kusazokurudza kuonekwa vachitaura kuti ndiri kudzwa mudumbu, ndiri kudzwa musoro, temperature yangu, nekuti hapana ana mesi. Anogona kuenda kumba uzokundorwara akutozongoendawo kune imwe nzvimbo. Kwanzvimbo kwaanoenda havaunzi atoti mastatistics. Manese pakliniki vanosungwa nemutemo kuti kana paine munhu ane chakati ngavauye, anofanira kurekodwa. Saka indinoenda kuzvidziva tobva tatumira vanhu. Asi vanoenda mumaprivate ava, vanhu vacho havasi kuunza information iyoyo. Dasi vaendati pekutanga tinoda kutotenda veHarare Residence Trust kuti vanotibatsira. Vakaita zvavaita zvisimataura zviita. Ndichati vanhu vadzokere zvekare, vanoona kuti vaite imwe ongororo kuti chokwadi here. Hungu hatina kuona zvatakaona bati havasi kurwara here mucommunity imomo. Saka vanhu vanogona vangaenda kuprivate voshaya kuti vovaendesa kupi, nekuti vana mukoti vedu havasi kukwanisa kuuya kumabasa kubva masvondo maviri apfuura.
Mukuru wezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi vari parunare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti Public Service Commission yanyorera tsamba kubazi rezvedzidzo pamwe chete nekuzvikoro richiti varairidzi vasiri kuenda kubasa vapomerwe mhosva. Mutungamiriri wesangano iri Dr. Takavashira Zhou vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo varairidzi vakapiwa mabonus, chichemo chavo hachisi chemabonus asi chemihoro.
Hapana zvizhinji zvati zvaitika except yekuti public service yanyora tsamba kuministry of education nekuzvikoro kuti varairidzi vari paincapacitation vanofanira kuti vachajwe nevakuru vemuzvikoro. Saka isu sevanhu vanotungamirira varairidzi vari incapacitated takamirira tsamba yacho kuti tione kuti inovachaja ichiti kudini, nekuti public service employer ndiyo inofanira kuona kuti varairidzi vatambira mari yakakwana inokwanisika kuti vaende kubasa kubva Monday kusvika Friday. But pari zvino mari yavanotambira haikwani.
Ivo varairidzi vakapiwawo here mabhonasi sezvakaitwa vamwe vanoshanda muhurumende?
Nhasi uno pasvika manheru ezuva ranhasi varairidzi vakawanda vanoratidza kuti mari yebhonasi inenge yareflecta mumabhenka accounts avo. Asi dambudziko riripo pakati pavarairidzi naemployer harisi rebonus. Kunyangwe bonus ikauya zvayo hazvipi kuti mari yavanotambira inge ichikwana, vanoramba vari incapacitated. Saka isu sesangano ravarairidzi taikurudzira hurumende kuti isakurumidza kumedza kusenga kuchada. Dai yaengeja vatungamiri vemaunions yaona kuti varairidzi vanokwanisa kuti vatambire mari inokwana. Kana pasina zvaitwa pamusoro pemari masalari zavarairidzi, tinourombo kuti zvikoro zvichakurumidza kuvhara, zvigovhurwa zvegore rinouya zvakavharwa. Nokuti even mazuva maviri anga achinda varairidzi kuzvikoro vari kuti havachakwanisi.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union Dr. Takavashira Zhou vari parunare kumasvingo neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuHerald mune nyaya inoti kutongwa kwevaimbo vegurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa kuchatanga musi wa2 zvita. MuChronicle, bazi rinoona mamiriro ekunze reMet Office rinoyambira vanhu kuti kuchaita mvura zhinji, naizvozvo vanhu vagadzirire pamwe nokuchenjerera. MuDaily News, hurumende inonzi iri kupamidzira mutengo wegwaro rekufamba naro kana kuti passport. Newsday rinoti kutongwa kwaAmai Priska Mpfumira kuchaitwa musi wa9 zvita, ukuwo kutongwa kwamuzvinabhizimisi Wiknel Chivayo kuchaitwa musi wa10 zvita. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadini ipapo paStudio 7 inini chendiri kuona ZANPF vanhu vachitaura kuti isusu hatiri konaizi tendai biti semutungamiriri wekuo paari pachigaro pacho ipapo. Vanhu vaya vane corruption vaya ndio asingadi kuvhunguyirwa nditendai biti uori hwaanahwo hwekuba mari dzehurumende. Saka ndio vakuise pressure kune vamwe veZANPF kuti ngatisiite strike yekuti tisamucherechedza kuti aite mutungamiriri wedipartment raakapuwa, ngekuti vakaona kuti uri kufumura vese vano uori hwemari. Ikoko kumari ikoko ndo kune basa guru maningi, ndo kune uori hwakanyanyisa. Saka tendai biti ari kuite basa guru zvakanyanya. Kana ivo vasingamucherechedzi hazvinei namunangagwa izvozvo. Isusu ana tendai biti varipo pakugadzirise hori huri kuitika ngeanhu eZANPF ana Sakunda iwavo. Saka ndo vakuise pressure kune amwe acho kuti vabatsire kuti vashirudze uori hwaari kuita muhurumende.
Mamuka semukomata ndinogawande kurisei kuamerica waaindaida kungosimbisa nekukurudzira mutungamiriri webato remdc baba advocate president Nelson Chamisa naadvocate tendai biti naprofesa Walsh Mencube namama Makumalo namuhonorable Stole na honorable David Molokeli tikuvasimbisa chikuti pamberi nehondo yerusunguko yamuri kurwa tariso yedingwa mamuri kuti ndimbagona kutisungura kubva muutapa hwatiri vanhu vezimbabwe. Tiri ku South Africa tiri kushungurudzika, tiri kutenda kuti vabiti ndimugona kuzviita. Makazviita murumete mubatanidzwa mukatiunzira maus dollar, makazviita makazviita president Nelson Chamisa mukatiunzira mukatibakira mabooster ekuninetlesseli izvo zvakawanda laita yaritenga nemombe chaichai. Asi pamakauya president Nelson Chamisa makazviita muchibatsirwa nathe icon Dr Morgan Richard Tsvangirai mukagadzira nyika. So tichitarisiro mamuri dai mwara kushingisai musadzokera shure muri pamupata weJeriko. Thanks mukomata ndinogawanda ndikafara mukaverenga odhi yangu ndichisimbisa zvina vana vajobhuskala chiti vajobhuskala shingai takamira nemwa stand with you wiwa wa stand with you president Nelson Chamisa.
Mandiri weStudio 7 ndadzokazve ndine chikumbiro chehava kumwana vamaakundiregera akaimwa maodhio yangu hamuchambaverenge handina kumboinzwa ichiverengwa ndoga ndakatira Studio 7 every day right shuwa imboi vaverengesa nyayaiti mukatarisa audio yangu ndikakuudza kuti ndoda kunamata mukadzirarame hadzo kuti hadzizi politics tarisai maviri aita mvura yavuya ine chimvura mako inongouraya vanhu yasiyana nezvemhuka kuroa kuti mhuka dzakasara dzacho ndo dzichatorerama nemhaka yemvura yatonayai. Handiti maona atirambe ichinamata kuna mwari mwari vanoziva zvavanoita. Vana munangagwa ngavabve havazanu ngaibve nibhozi haina zvainoita haina kana chimwe chiri ainoita inouraya zvinhu zvakawanda. Tarisai kuzvomumanero anoita mvura haziiwo manero atinoziva izvi nyange achiti yavo change of climate asi hai ndavambotarisa kuti pane zvimwe zvinhu
zvakaoma vana vezimbabwe zvokwadi. Kwai nhamo inouya serugare takapurudzira tichiona sokuti vamunangagwa avo vakatinunura izvo tsoni nyambabodo ataizvingira mugumbo rengwena zvakaoma. Asi egai ndikupei meseji wangu vana vezimbabwe zvane zvoni vana kukenani vaitamba vunhakwa mejipita yakati yakwana nguva Jehovha vadati vana vadzoke kumusha kwavo vakadzokera ichasvikawo nguva zvine ichakwana nguva vana vezimbabwe tikasvimuka tikati ZANPF yapera shuva inopera mwari wokudenga havanhu zviita nenguva yavo. Ndinotenda hangu vana vezimbabwe kana mukaverengegwa iyi ndinotenda ndiri panhambo South Africa panokanga nhamo pamberevere padendiro ndo pandiri zvakaoma shuwa ndatambura zvakaoma.
Makadii vateereri vose veStudio 7 nemi mose muri kumhiri kwemakungwa munotiunzira chirongwa chinotapira kudai izvi kudya kwenzeve. Inini ndine mashoko madiki zvangu anoda kuti nditaure sekuona nekunzwa kwandinoita tichisangana nekutaura nevamwe. Ini ndakaona chiratidzo chikuru munyika medu kuti Zimbabwe haikoshesi vanhu ende vanhu havana simba. Saka nekuona kwandakaita mabvisira vakaita mugabe purezidendi vedu vakanga vari pa ndizvo so futi vanofanira kuti vabvise futi vamunangagwa nekuti ndo vakatotiratidza simba rokuti ndo vane simba rokuita kugadzisa nyika yacho. Saka handioni kuti chero tikataura chero tikadii chero tikadii pane zvinofamba, asi takutongochemawo naivo masoja iwayo kutoti ndo vari kutonga ndo vari kuronga, saka ivo ndo vakutotiregerera nekuti baba ivavo havasi kuona kushungurudzwa kuri kuita vanhu, vari kuona ivo kudonha kuriita bhurugwa ravo vachikwizidza vachidya nemhuri yavo, kudonha kuriita mabhurugwa yavamwe vanhu havasi kuona kuti vanhu vari kuonda nenzara, vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kushaya zvokuita muzvipatara, vanhu vari kufa ivo havanei nazvo, havarapwimo. Saka tiri kuregererwa nemasoja nekuti vanhu vaedza vane pavanogona pesa asi hapana anonzwa. Saka handotoona kuti masoja inini ndo andori nenyaya yese kuti ndo ari kuregerera vanhu kuti vatambure. Saka ndo vangadai vachitomira pazvinhu zviri kuitika munyika medu izvozvizvo. Ndotenda hangu.
Ndidzo pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7. Ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Titumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare rezimhosva reDR Congo ratongera mukuru wechimwe chikwata chinorwisana nehurumende kuti apedze upenyu hwake hwese ari mujeri mushure mokuwanikwa aine mhosva yokubata vanhukadzi chibharo. Frederick Masudi Alimus, uyo anozikanwawo nezita rekuti Coco di Coco, wechikwata cheRai Mutomboki, anonzi akabata chibharo vanhukadzi vanopfuura zana kusanganisa mwana ane makore gumi. Makambani endege maviri, Ethiopian Airlines neKenyan Airlines, ari kuyambira South Sudan kuti icharega kuendesa ndege dzavo kuJuba International Airport nekuti mabhokisi enhumbi dzevanhu ari kubiwa zvakanyanyisa.
Moyo wangu noreketa, unoda kukupepeta. Love yako inofefeta, saka ndoda kukuchengeta. Every day unonisekesa, sura rangu unojekesa. Nyangwe zvikandivengesa, ndiwe wacho unonipengesa. Wasandombazane, mina nawe kumeletandane. So fast last day, mina nawe sivelengane.
Chikwamana chinonakidza zvikuru Titan penge penge. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mvura zhinji, mheni nemhepo zvinonzi zvauraya vana vechikoro vashanu munyika kusvika pari zvino. Chirwere chemanyoka etyphoid chinofungidzirwa kuve chabata dzimwe nzvimbo muguta reHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.